trendybeats.com.
Damn, Alex, you spazzing out. Mm-hmm.
Yeah.
Bado kutenda, tenda, patino shaya, patino wana, patino vata, patino muka, patino chema, patino fara.
Panema gururu panu, panema gururu panu,
apana zururu panu, paziri jidururu panu, manje patika zikungura panu.
Panema gururu panu, panema gururu panu,
apana zururu panu, paziri jidururu panu, manje patika zikungura panu.
Avadi kuona werudzi rwavo akupenya sechitaitai. Usava negodo, usava nepressure, zvako zvinoita mbai mbai. Zvinoda kutenda neminamato usazvinyebere wewailai. Havana muchova, havana deni, ava nezvepamasaisai. Ndichati kwati kwati nechokwadi changu chemandoro kwati. Ane chibuku ni ane shapopo wangu kwe September party. Asvika netsoka, asvika nejagwa, tese tavinga muchati. Married to the game, marume ndavinga mukombe hapana zvikati.
Pane magururu panu, pane magururu panu,
yeah.
Apana zururu panu, hey. Paziri chitururu panu, pane magururu panu,
hey.
Pane magururu panu, apana zururu panu,
hey.
Paziri chitururu panu.
Kulo, iwe. Ndichati kwati kwati nechokwadi changu chemandoro kwati. Ane chibuku ni ane shapopo wangu kwa September party. Asvika netsoka, asvika nejagwa, tese tavinga muchati. Married to the game, marume ndavinga mukombe hapana zvikati. Ndichati kwati kwati nechokwadi changu chemandoro kwati, hey. Ane chibuku ni ane shapopo wangu kwa September party. Asvika netsoka, asvika nejagwa, tese tavinga muchati. Married to the game, marume ndavinga mukombe hapana zvikati, hey. Ndeve mere mere avadi mururu chero ziyara tichururu, hey. Vanoda kukuona uchiherereka mumugwagwa segunduru, eh. Manjo pano paita zvisigondora munapo ndinovazondora, eh. Vanokutambisa sando asi havakupe mapondo, eh. Chiri mumoyo, chiri muninga wangu wandizidinga. Kuvika urombe kushandira chingwa mangwana ndizovambinga. Mukombe ndasenga chingwa ndatenga, ndatenda samatenga, eh. Tinovapurura, tinovaundura, tinovakurura kurura, eh. Pane makororo pano,
oh, eh. Pane makororo pano, eh. Havana zororo pano, paziri chitururu panu, pane magururu panu, pane magururu panu, apana zururu panu, paziri chitururu panu, asi pasvika zigonora panu.
More music on trendybeats.com.